Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chivabvu 7/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mugodhi weNugget Mine kuMatabeleland South nezuro wakadhirika pakafa vanhu vana. Rimwe sangano revarairidzi rinoti kunyange hazvo nhengo dzaro dzichidzokera kumabasa panovhurwa zvikoro nhasi, varairidzi havasi kuzoshanda. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nepenyuro yeZBC inoti zvinotarisira kuti vanhu vana vanonzi vakafa nezuro mushure mekudhirika kwemugodhi weNugget Mine kuMatobo kuMatabeleland South. Nepenyuro yeZBC inoti zvinotarisirwa kuti vamwe vanhu vaviri vangangofawo. Vashandi gumi nevaviri vanonzi vakavharirwa mumugodhi uyu uyo uri makilomita makumi matatu kubva muBulawayo. Sachigaro veCivil Protection Department muzvare Standiwe Ncube vatsinhira nezvenjodzi iyi vachiti mitumbi mina yakabudiswa nezuro, asi nyanzvi dzezvemigodhi dziri kuongorora mamiriro akaita zvinhu vasati vadzikisa vanhu mumugodhi uyu kuedza kubatsira vakavharirwa. Studio 7 haina kukwanisa kubata vakuru veNugget Mine kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu tisati taenda pamhepo. Apo zvikoro zviri kuvhurwa nhasi munyika yose, rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro dzichadzokera kumabasa asi dzisiri kuzonoshanda. Mutungamiriri wesangano iri vaObert Masaraure vanoti sesangano vatora danho iri senzira yekudzivirira nhengo dzavo kubva mukushungurudzwa nehurumende zvisina maturo kana vakazodzokera kuzvikoro. Vanoti nekuda kwekuoma kwezvinhu havasi vose varairidzi vachakwanisawo zvekare kudzokera kumabasa nhasi, sezvo vamwe vasati vawana mari dzekufambisa kana mari dzekubhadhara vana vavo vechikoro. VaMasaraure vanoti nhengo dzavo dziri kuda kuti dzitambiriswe madhora mazana mashanu emari yekuAmerica zvichikwira pamwedzi kuti dzikwanise kurarama. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandamiri weStudio 7.
Vadzidzisi vari mubato redu vachadzokera kuzvikoro kunonoga inhasi, basa hapana ravari kuita nenyaya yekuti mari yavari kutambira ishoma. Tine vazhinji vachiri kutambura kutsvaga mari dzemabhazi dzekudzokera kuzvikoro kwavo nenyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu. Asi tinovakurudzira vese vadzokera, asi kana vachinge vasvikako vasava nebasa ravanoita kusvikira hurumende yawedzera mari yatibhadhara mari yedu muma$19 kana market equivalent.
Saka chii chingaita kuti mudzokere kubasa yemusinganoshanda?
Kudzokera kubasa tirikuenda nenyaya yekuti hurumende yaanda kuzvipa mbiri yekuvictimiza vanhu ichivadzimira masamisa masalari ichidzinga vamwe mabasa nekususpenda vamwe. Saka kungoenda kwatiri kuita kungoenda zvepamutemo kuti tisaite mamembers edu anovictimizwa. Asi kana vatisinga vabhadharwe mari kudai, hapana munhu achange achizokwanisa kuita basa. Kunyange kana paine vanoda kuita basa, kukwira kwaita zvinhu, hapana munhu angambokwanisa kushanda uchifunga kuti watadza kuendesa vana vako pache zvavo kuchikoro, watadza kutengera vana vako chikafu. Saka tiri panguva yakaoma, tiri pano vanadzombe panguva yatirikutambira mari yaless than 100 US nekukwira kwaita marenje apa kurarama kwedu. Kushida mari inosvika kuma 1,000 US kana uri muri vana vatatu.
Imari yamuri kutarisira kuti munge muchipiwa iyoyi iri mari yema US dollars.
Isi tinoona kuti mari yataisitambira kusati kwane crisis yecurrency, pataitambira average ye 500 US. Tikambotanga kuwana iyoyo oro equivalent pamarket, vanhu vanombodya, vanhu vanomborarama. Tisingati inokwana, asi kuti tichikungoti ndozvindangoitawo kuti munhu waticha ararame ari semunhu.
Pane hurongwa here hwekuti mugare pasi nehurumende mutaurirane pane kuti mungotanga nekutora matanho ekuramwa mabasa nezvimwe zvakadaro?
Takanyora magwaro akawanda paworide pano tichikumbira Public Service Commission, Finance Ministry kuti vaone zvavanoita nenyaya yemuhoro wedu uyo wairodwa zvakanyanya nekukwira kwemapurisi, asi pavasati vatidana kuti tigare pasi tione zvingaitwe kumberi.
Avo vanga vari mutungamiriri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vari parunhare kuwedza naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe, ini ndini Maikove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki The Connection naAsmaneru na 8 PM. Muchirongwa tiri kutarisa nyaya yevechidiki 133 vakasungwa pakupera kwesvondo kuBulawayo vachipomerwa mhosva yokufara zvinopfurikidza mwero. Vamwe vanoziva mafaro aya semavhuzu parties. Kumafaro aya vechidiki vanonzi vari kutora mapiritsi asingabvumidzwe, kunwa zvinodhakwa uye kuita zvepabonde. Vazhinji vavo vanonzi vanenge vasati vabva zera. Chii chinokonzeresa kuti vechidiki ava vaite zvemafaro anopfurikidza mwero? Dambudziko iri ringapedzwe sei? Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panumber dzinoti +1 202 465 0318. Ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8 PM. Bye-bye.
Bato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa richaita Congress yaro kubva musi wa24 kusvika musi wa26 mwedzi uno. PaCongress iyi ndipo panotarisirwa kusarudzwa vakuru vebato iri nevamwe vachabata zvinzvimbo zvakasiyana-siyana mubato. Asi dzimwe nhengo dzebato iri dzinoti hadzisi kufara nemafambisirwo akaitwa sarudzo nekudomwa kwenhengo dzeStanding Committee. Izvi zvinogona kukonzera mutauro kuCongress huru iri kuuya. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotarisa zvimwe zvinonzi zvakaitika pamaCongress ematunhu eMDC.
Zvichitevera kupetwa kwakaitwa maCongress ematunhu 13 eMDC, nhengo dzakawanda dzebato iri dzinoti maCongress adzo mazhinji akaitwa nenzira dzinotyora bumbiro rebato. Vane ruzivo nezvaiitika vanoti vanhu vasiri muutungamiri hwemaward, branch nemadistrict vaibvumidzwa kuvhota kune mamwe matunhu, asi vanhu vakadai vachirambidzwa kuvhota mumamwe matunhu, izvo zvaisiya paine mibvunzo yekuti matunhu makuru ane mabumbiro emutemo akasiyana here. Vakawanda vanoti havana kufara nekuvhoteswa pakati peusiku nguva yavanoti paitika tsotsi kuvhota kwenhengo dzisingabvumidzwe uye kuchisidzirwa kwenhengo dzaifungidzirwa kuti dzaida kuti vachamisa vakwikwidzwe pachigaro chemutungamiri webato. Mumwe wevasiri kufara nezvaiitika izvi vaPatrick Musevenzo vekukadoma mudunhu reMashonaland and West vanoti mubato ravo mapindwa napongwe. VaMusevenzo vanoti sarudzo dzakaitirwa kuchinoi dzainge dziine kubirira kwakawanda kunosanganisira kuvhota kakawanda kwemunhu mumwe chete.
Taenda kuCongress kuchinoi tanga takatarisa kuti kunoitwa accreditation. Pese vanoita Congress the first thing, accreditation yema delegates. Hakuna accreditation yema delegates yakaita se yakaitwa. Vanhu vaivhota rutatu ende takatokonfirma leadership vachibaya takavataurira pa stage chikomiti takavataurira kuti honai vanhu varikuvhota kaviri katatu, but vakamisa election just for a while vakakondinya. Chakaita kuti vakondinya ndakachishaya kuti chii wezo vanhu vakanga vaita se panga pavonekwa kuti paiko zvisizvo election yaifanira kumiswa.
Zvekuti munhu mumwe chete aivhota kakawanda zvinonzi zvaiitikawo kuHarare sekutaura kweimwe nhengo yeMDC vaBernard Rujeko.
Takabata vanhu avaukanda matenteni
izvi zvinonzi zvakaitikawo kuBulawayo uko amai Benilda Moyo vanoti vanhu vaidzokorora kuvhota.
Munhu ari kutopa ballot rachiya peseni ari kukanda chipepa 10.
Nengo yekuchegutu vaBoaz Geshe vanotiwo sarudzo dzakaitwa dzainge dziine chitsotsi apo vanhu vaibvumirwa kudzokorora kuvhota.
Ndezve chitsotsi, because vanhu vari kudzokerera vadzokerere. Hazvisi straight pachena sekuziva kwedu izvi chifounda MDC. MDC takaifounda isichitotsvaga vanhu vemusangano. But iko zvino vanhu vari kungotonhongwa uko vanongonzi ava ndeve sanyati.
Vamusevenzo vanoti bato ravo rarasa gwara raive nemutungamiri webato iri wekutanga Mushakabvu Morgan Tsvangirai sezvo nhengo dzakawanda dzave kushandisa mari kuti dzipinde muzvigaro zvepamusoro.
Chinhu chihombe chiri kunetsa chekuti musangano wedu isusu weMDC ka uri kurasa gwara. Because look here, musangano uchitanga kuitwa 1999 mukuru wepati yedu Morgan Tsvangirai vaita kuti musangano uyu is a pro-poor. Propo kuti wanga uri musangano warombo asi ungatasaira zvinhu auchazi musangano warombo wawe wapfumi ungave une capacity kana usina cash haupindi se haupindi kune munhu anenge asina capacity ari kune rimwe slate riri kudiwa nevanhu anongopinda bozo mbamba chishandiswa chi panenge pachishandiswa mari.
Kumasvingo kwakaita mutauro zvakare mushure mekunge vatongai matutu varambidzwa kukwikwidza nemurongo wemisangano vaAmos Chibaya vachinzi havakodzere. Asi vamwe vanoti vamwe vakadzoka mubato panguva imwe chete navamatutu vapo madzore vakabvumidzwa kukwikwidza muHarare vakakunda musarudzo yemirongi wemusangano. Vamwe vakanga vaenda navabiti apo vakaomba People's Democratic Party vairambidzwa kukwikwidza musarudzo dzematunhu madiki vachinzi havakodzere. Asi ivo vabiti mbune nevamwe vavo vanoti vaJacob Mafume navasettlement Chikwinya vakabvumidzwa kukwikwidza zvigaro zvemunational standing committee musarudzo dzichaitwa pacongress huru mwedzi uno kugweru. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mubepa naure Newsday mune nyaya inoti vaEmerson Mnangagwa vari kuedza kukwezva vaNelson Chamisa kuti vaite hurukuro dzingabatsira kugadzirisa nyaya dzehupfumi munyika. Mubepa naure Herald mune nyaya pamusoro peZimbabwe National Road Administration kana kuti Zinara, iyo inonzi yange ichibhadhara vakuru vaviri kwegore rese pamusoro pekushandisa zviuru zvisere zvemadhora ekuAmerica kuti vagadzirwe bvudzi ravo. MuChronicle mune nyaya yemagweta amuzvare Henrietta Chauke, uyo akaendesa kumatare edzimhosva nhengo yeparamende yemberengwa North vatafanana zvou achivapomera mhosva yokuchikora chivimbiso chekuvaroora uye kuvapedzera nguva yavo mushure mokuvabvisa umandara. Muzvare Henrietta Chauke anoda kubhadharwa $30,000. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Siko vatepenyu veStudio 7 aiwa tinoti narobasa ndichitoti hangu nedzoi kunava gutwa ndotovati nedzoi sevafirwa nekuda kwemashoko avo ekuti hanzi asingadi kupinda munhaurirano vanongorega vanoti haivhiiwi vachatongoona ichivhiiwa kubva rinhiko iyo yakatadzikwa nenene wacho yari kuti anotungamira nyika akatadza kuivhiya kozvino varingodedzwa kuti pamwe ingabvuma hakunazve iri kutongodanerwe chete 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 kana asina kupinda mutu nhaurirano twauri totokupenga iko hapana kwatinosvika kana hapana kana saka hangavamboita stedi ngavaite stedi hapana zvavari kutiitira kunzwa kutoti Nero apinda ndopachafamba zvinhu ndatenda.
Makadiko vashamari veStudio 7, nokutendai nhau dzenyu dzamunotipa dzisina kwadzakarerekera. Nokutendai vashamari vose muri kuita basa nemazvo. Isini tinorwadziwa nehurumende yedu iri kutungamirira nyika yedu. ikati promisira mabhizinesi akawanda pataka gumira mukutaura. Ikati promisira Kenani yeZimbabwe pati zvinongo wangu gumira kutaura. Kuhu utunga mira upenjeni uyu asi tunzwa vanhu vachipenjeni navamwe vashandi vehurumende. Kavachipenjeni wavo vachibvawo pazvigaro paiswa vachidiki vakakodzera vachinofungwa dzichifresh. Ivo vangoti yapenjeni zvavo vakagara pasi zvisina zvinonetsa. Vataura dziwa chingwa chiri kukwira zuva nezuva. Madhata ari kukwira zvangova zvokutungamidza Mwari kuti vationewo nyika yedu yeZimbabwe. Tiri kuno kunze kwenyika tichitsvakararamo kutiza nyika yedu. Ngazvoda Mwari nijojora dora ndodanwa naro kumunhu kana kuti junior boss mutendera kuri kuno South Africa Pretoria tatenda.
Munofara here pastudio 7 burisei zuva ranhasi? Isu tinofara tiripo pajoni apa kunakizwa nefenyuro tichida kubetserawo avo vari kutaura kuti kusouth africa data arireba 1 cent kuLesotho 2 cent. Kune mari nzvimbo idzodzo vashandi vari kutambira mari. Saka wakada kuzviita kuZimbabwe hazvibatsire because kuZimbabwe kwacho wakagara hakuna mari yacho yanga iripo yacho yanga wasati watokwidza yanga ichitonetsa kuwana. 1-2 toenda kuna vaguta MDCT yakupeyo izvo zvavari kutaura tichavhiika tichazovabvunza futi mubvunzo. Ngavangoratidzi ngavangonakirwe nekudya kana zvavanodyiswa kustate house ikokoko pamwe maepo kana tichii hatizivi. Ngavanakirwe nezvozvo mafiles avo akawanda zvinhu zvavari kutaura takareba mafiles akazara zero kozi nawo hwana kana vanovatedzera. Ndosaka vamunangagwa kati ndikuda misangano yakaluza. Iwo vari kuenda ikokona kuti vakaluza achamisa havaendi ikona kuti vakaluza asi tati Zimbabwe inoti chamisa. Ende ngavasiyane nesystemu yekuramba vachitiudza kuti ngatibatanei pamwe chete tiite chinhu chimwe chete. Hatina kusarudza mutungamiriri kuti tizobatane naye. Takasarudza mutungamiriri kuti atitungamiriri atibetserewo atinakisire Zimbabwe. Ngavatinakisire iwo ndovakazviti nyanzvi pakutonga nyika. Ngavatonge handivakati ticharamba tichingotonga vamwe vachiukura. Saka ngavatonge tione kutonga kwavo.
Makadi henyu pastudio 7 nevateereri vese vestudio 7. Ini ndiri kutaurawo ndiri kusouth africa. Ndiri kuda hangu kutenda chaizvo kuti purezidendi vagona vaenda havo kumusangano wenyanga dzenzouyu. Zvakanaka chaizvo tinozvitenda asi taizokumbirawo kuti kana vazobva ikokoko vakazotengesa nyanga dzenzou idzodzodzo tizoonawo zvinenge zvazoitwa nemari dzacho idzodzo. Nokuti kazhinji kacho vanogona kufambira bhizinesi ravo dzerenyanga dzenzou dzenyika asi vasingazoiti zvinoita kuti nyika ibudirire nenyaya iyoyo. Zvakangofanana nemadiamonds izvozvizvi akangozara madiamonds asi hapana zvaakaita. Saka ameno totenda dzano dzaswera nebenzi.
Ndinokutendai vana mukoma Jonga kandemire mese nanatete Black Seeds Jeremiah nebasa ramunobata pastudio 7 rakanaka kwazvo nokutiudza nyaya kana kuti nhau dzisina manyepo mukati muchitaura dokwa dokwa yezviri kuitika chaizvo chaizvo mukati menyika yedu yeZimbabwe yadai kuondongwa nemahaina kana kuti mapere vana munangagwavo. Saka tinokutendai kuti murambe makati panyu nyaya dzakanaka saizvozvo murambe Mwari akutungamirirei murambe muchiita basa iroro rakanaka chaizvo nokuti nyaya dzamunotipa inyaya dzechokwadi dzemandorokwati dzezvinoitika. Ivo vanovanza chokwadi asi chokwadi tichichiona chichitoitika ivo kana vakutaura havachatauri sezvazviri. Saka tinokutendai rambai makadaro Mwari ave nemu akutungamirirei chaizvo tinokuti muwedzerwe mazuva okurarama muri mugere munyika iyoyi America.
Ini ndinoitwa Emmanuel Mubebe vanobva kuchipinge zvinotiporishapsa nasouth africa. Ndiri kuda kukurumbidza hurumende kuti ikurumidze kuti kugadzire mutemo uyo wekuti vabereki tiwo nekuti tishandidzane pamwana because vana mai vakatikanga tarambana vana mai vanendine vana vavana isusu toshaya kana simba rokuti tiwe nemwana wedu. Ndine mudzimai wandakasiyana naye mwana Saka ndasene naye nokuti ayana kukona nakwatakaita saka vabereki vemudzimai vari kuramba nemwana wangu. Saka varoramba nemwana wangu izvizvi ini ndiri kumba chaiko chaiko kuti nazvino zvotondirwadzamo. Ndiri kumba kana ndichi mwana anga ambouya ndimbodini mbotandara nayemo ivo vanongoramba naye. Saka vachimenzi ndonge ndisine power kana anything. Asi ndikaendese zvino vanenge vachigashira everything vanenge vachizvida. Asi kuti nditi mwana ambouya ambotandara kumba kwangu havabvumimo. Ndokumbira mundiplay rode yangu pastudio 7 please because inyaya iri kutondirwadza zvisingaiti kuti mwana wokuri ichingozi baba vako varoko endi mwana anenge achida kuuya kumba asarange chiramba kutaura kumba mwa. Angiti kutoshwira kuti uya kumba kwake. Saka ndokumbira mundiplay rode yangu ndituye mwana mubebe. Mano mbiba anobva kuchipinga kwatuzuka mo kafunda pamasvingo primary school please please please. Saka ndokumbira hurumende iti kukurumidza kugadzira mutemo uwowo please. Saka zviro zvoti ndiwadza zvisingaiti ndikatozvifunga totochema chaivo totochema chaivo tekumo.
Avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko ndeavo asinei nechekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbova gwetara vaDonald Trump vaMichael Cohen nezuro vakatangidza kupika makore matatu mujere. VaCohen vakawanikwa vaine mhosva yokubatsira kubhadhara vanhukadzi vaviri mari yekuti vasataura nezveushamwari hwavo navaTrump mazuva esarudzo ya2016. Hurumende yeAmerica yaendesa zvikepe nendege zvehondo kudunhu reMiddle East kuri kuyambira Iran kuti isarwisa mauto eAmerica kana madzisawira ayo mudunhu iri. Vanoona nezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaMike Pompeo pamwe chete nevakuru vemauto vanoti zvokuendesa zvikepe nendege zvehondo mudunhu iri zvakarongwa kare. Makaterera kuStudio 7, anemi mchurongwa, Tanono Kawande, ndiri muWashington DC. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Hurumende yeAmerica inoti ichapa vanhu vanoita zviuru makumi matatu, 30,000, mvumo yekushanda kwechinguva chipfupi kana kuti mavhiza anopera muna Gunyana gore rino. Mavhiza aya anopiwa vanoshanda muzvikepe zvokubata hove pamapurazi, vanotema miti nevanoshanda mumahotera. Mabasa aya anonzi haadiwi nezvizvarwa zveAmerica. Mavhiza aya ayo anozikanwa nezita rekuti H-22B anopiwa avo vakambopiwa vakamboshanda muAmerica. Kunonzi kusimba kwakaita nyaya dzehupfumi muAmerica kunokonzera kushayikwa kwevashandi vangada kuita mabasa aya.
Yeah.
Vanhu vatema kubva kuna Thomas Mukanya Mapfumo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Mugodhi weNugget Mine kuMatepeleland and South nezuro wakadhirika pakafa vanhu vana. Rimwe sangano revarairidzi rinoti kunyange haro nhengo dzaro dzichidzokera kumabasa panovhurwa zvikoro nhasi, varairidzi havasi kuzoshanda. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosera zvakanaka.
Soku isika disi.